mapurisa eZimbabwe zvaita rapiya vanochengetedzera nyika vauya patinotengeserawo pakona pakwame naangwa pachivhifamai vachimba vasvika vakada kubata umwe wedu atanga tinaye takagara naye anga akatogara pasi akabata matrauzi ake nehembe dzake dzaanotengesa saka paaramba kubatwa zvikanzi ramba wakagarapa zvikanzi aivaka iyo tikanzuruka munhu atoita izvozvo mupurisa shefu anotochengetedzwa auya ne4 by 4 renja yakatopiwa kubasa ndoyo yaauya nayo saka tanga tichiti aiwakaka basa ramuri kuita rika izvi rinoitwa nekanzuru kwete nemapurisa ezimbabwe tinoziva muchitichengetedza kwete kutitandanisa musiti zvikanzi aiwa tiende kwamakapiwa nekanzuru tikati munogoti tiende makamboyaiko mukatenga takatoendako tikaita svonda akuna akamboya akatenga osaka takadzoka muno mukati meguta nondo muna vanhu vaita sei ndo muna vanhu vari kutenga ndopatangira hondo ipapo
saka vazokwanisa here kuenda nemumwe wenyu
havana kwanisa kuenda asi akwanisa kuenda nacho matrauzi ake matrauzi vatakura
mangani
amanhu ari 27 avatakura 27 matrauzi nebhutsu mapeya eside one anenge 15 avaenda nawo
kosei vangonanga munhu 1 ma muchitengesa makawanda
anga asiri 1 asi 1 patapera kubuda mukati mao munhu wasara wakakomba i 1 vatotsemura girazi repakizi famasi pacho pachiri pakatovhurika nanhasi panotokwana kamanhu tiri kupinda vachifamba nekuti vazotanga kudhonzana dhonzana nemuvhenda uye mupurisa nemuvhenda vese vakawira mugirazi chefe mumapurisa ako atozobudisa futa kuratidza two mashot ipapo atiaziva kuti mutemo wemuzimbabwe kuti munhu akangokanganisa ari munhuwo zvake otobudisirwa futi oridzwa atiazive ndo wamutemo wacho wenyika taakutotya ka kana kutofanura kuti munhu wasefu kana wachingoti iwe ndiwe sefu tosatata kutoteveka ndi unotengetedza nyika ndiwo waubudisira kuti mavhenda otoridza mudenga aridza two mashot mudenga
saka pane vasungwa here pachiitiko ichocho
havana vakwanisa kusunga asi mushure mechiitiko icho vane vamwe chuwa vazozviuvirisa apa tata ziva tovari papi nanhasi bcause atoridza kuti two mashot rinotisanga ari musivhu ndofunga anga anongedzerwa kuzibatai uyere saka tichitotsvaga tari papi nekuti kumba rudza asati asvinza
mhirizhonga iyi tingati yatanga kubvira nguvai kusvika nguvai
mhirizhonga iyi inenge yaitika zvekuma kana tingatanga chekuma12 vanotaitira mhirizhonga iyi inonga paita zvehwani aw asi hwani awa ichingonopera kazoita chingwa chotanga tikangogaragara wouya vakangogaragara wouya ipapo vatobva panonga zve 20 minutes vabva kufuta nazvo.